Sachigaro wePharmaceutical Manufacturers Association of Zimbabwe vaEmmanuel Mujuru vatenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka nenyaya yekushaya mari yekunze.
Maro materials atinoshandisa kuti tibike mushonga uno munyika tinoda 2.2 million pamwedzi. Iye zvinezvi tiri kuwana for the past 3 months takawana 10%, asi mushondo radarika tawana almost close to 2 million. Tinotenga kuSouth Africa, kuIndia nekuChina.
Mashoko aya atsinirwawo namuzvare Emily Nyati avo vanotengesa mishonga muHarare.
Tinoimporta mishonga yakawanda. Even inomanufacturwa yacho locally inoda maro materials which are imported, all of them. We haven't been getting allocations as pharmaceutical sector, even just health in general. I think the major allocation was in April. And then after that, in essence, tingatoti hapana hapana.
Muzvare Nyati vativo nyaya iyi yave nenguva isina kugadziriswa.
Nyaya iyi haina kutanga iye zvino. It's now been like 1.5 years or so, or even 2 years. Tichinyengetedzana, tichivaudza kuti kuchaita crisis, but pasina chakaitika.
Tavabvunza kuti ndeipi mishonga iri kunyanya kushayikwa.
Mishonga yese, hapana yatingati iyi ndo iri kuwanikwa iyi. Because yese iri kutoshaika. Unogona kuwana mumwe mumoshaya. Saka pane vanhu vanonwa tinoti machronic medication, ezvinhu zvakaita seBP, sugar, what. Zvinogona kushaya basa kuti wawana one woshaya imwe yacho.
Hurumende inoti iri kuedza kutsvaga mari yekubatsira mukutenga mishonga, uye nezuro yakabva vanotenga nekugadzira mishonga mari inosvika mamiriyoni matatu nezviuru zviviri, mushure mekunge yambopawo mari inosvika mamiriyoni matanhatu nezviuru zvisere svondo rapera. Asi chiremba Dr. Rutendo Bonde vanoti mari iyi idonwe remvura mugwenga.
Sekta yemishonga yega yanga ichitarisira 29 million. Saka tinozvibvunza kuti vanoprioritiza chii.
Mukuru wechipatara cheMpilo Hospital Dr. Solwa Yongwenya vaudza nepfenyuro yeZBC nhasi kuti vasara nemishonga inokwana mazuva gumi chete. Matambudziko aya ndemamwe akatarisanawo nezvipatara zvikuru zvakaita seParirenyatwa Hospital, Harare Hospital, UBH nezvimwe zvipatara zvose zvehurumende. Mukuru weCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vatendawo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzemishonga.
Mafamasi mazhinji atinawo ese ari kuti mishonga yavainayo iri kutengwa nemari yemadhora ekuAmerica. Asi ruzhinji rwevanhu vemuZimbabwe havasi kukwanisa kubata madhora ekuAmerica nekuda kwokuti vanhu vanotambira mari yavo nemabhonzi nemaRTGS.
Varusike vanotiwo vamwe vanhu vave kutopona nekuenda kumaprofita nekun'anga.
Nekuda kwekuti vapererwa, vamwe vaakuenda kumaprofita, vamwe vaakuenda kudzin'anga, vamwe vaakunotenga mishonga inokuparalel market. Ende mimwe mishonga iyi ine dambudziko rekuti haunyatsoziva kuti mafake drugs here, mishonga chaiyo chaiyo here, inozonyatsoshanda here. Koita njodzi nawo yekuti vamwe vanozopedzisira dambudziko raakuzokurisisa nekuti kunwa mishonga isingakwanise kurapa dambudziko rauinaro.
Pharmaceutical Society of Zimbabwe, iyo inogadzira mishonga, inoti inoda mari inosvika mamiriyoni makumi mana nemashanu kuti itange kushanda zvakanaka. VePharmaceutical Wholesalers Association vanoti nekuda kwechikwereti chemari inosvika mamiriyoni makumi maviri nemashanu havachakwanise kupiwa mishonga kwavaiitenga. Vanoti pamwedzi vanoda mari inosvika mamiriyoni masere. Ndakamirira Studio 7 muWashington. Dini Blessing Zulu.